Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chiwabvu 11/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe bato rinopikisa muSouth Africa reAfrican Transformation Movement roshushikana nemashoko ekuti bato reZANU PF ringangonoongorora mafambiro esarudzo munyika iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoumba komisheni yevanhu vashanu ichaongorora mafambisirwo ebasa nekanzuro yeHarare kubva muna 2017 kusvika nhasi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Olaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe bato rinopikisa muSouth Africa reAfrican Transformation Movement rakanyora tsamba kukomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yeIndependent Electoral Commission richinyunyuta nemashoko ekuti bato reZANU PF rine urongwa hwekuzonoongorora sarudzo dzichaitwa munyika iyi mukupera kwemwedzi uno. Bato iri rinoti riri kupokana nedanho iri nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira chekuti Zimbabwe ine nhoroondo yekubirwa nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo izvo zvinozosvibisa sarudzo dzose dzainenge iine chekuita nadzo, richiti kubvumidza bato reZANU PF kuongorora sarudzo muSouth Africa kunosvibisa chimiro cheurongwa hwemafambisirwo esarudzo munyika iyi. Mamwe mapato anopikisa anonzi ari kupokanawo nedanho iri. Asi mutungamiri webato riri kutonga reANC vari mutungamiri weSouth Africa vasiro Ramaphosa vanonzi nenhepfenyuro yeSABC vakati hapana chakaipa pakuti bato reZANU PF riongorore sarudzo dzichaitwa musi wa 29 mwedzi uno idzi. Izvi zviri kuuya panguva iyo bato reZANU PF rakazivisa kuti rakakokwa neANC kuti riibatsire kutsvaga rutsigiro mumazuva mashoma asara sarudzo dzisati dzaitwa. ANC neZANU PF dzine ukama hwekuti ndiwo mapato akarwira rusununguko munyika dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavhaza, kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinongoratidza kuti vanhu vebato iri vechikwata ichi havanzwisisi nyaya yesarudzo. Chinoitika ndechekuti pasarudzo iri kuitika, ZANU PF haisi kuenda kunovhoterwa, haisi kukambenera ANC, asi varoda kuona nekuongorora maitiriro azvinoitwawo nedzimwe nyika kuti kana pane zvekudzidza todzidza ipapo, kana pane zvekutaura zvekuvagadzirisa togadzirisa ipapo, kana vachinge vaita zvakanaka tinobva tataurawo nenyika dzese kuti aiwa ANC yaita basa rayo zvakanaka. Saka kuona vanhu vanenge vachigunun'una kuti mauyire yevagara havane ruvengo neZANU PF.
Asika takanzwa kuti ZANU PF yakakokwa neANC kuti inge ichinobatsira bato iri kutsvaga rutsigiro mazuva mashoma asara aya sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvisiri zvinozoita kuti bato reZANU PF ringe richizoonekwa serakasviba, rabatsira ANC kutsvaga rutsigiro rozoongorora zvakare sarudzo.
Aiwa, kana mukatarisa sarudzo dzekuZimbabwe, opposition party inenge ine maaffiliates ayo anenge ari maobservers zvakare. Hazvina mupoto, tinongoti ndozvazvinoita. Saka isusiwo tiri maaffiliates, masimba asaza seANC. Ehe, tinogona kuudza zvizvarwa zveSouth Africa maelections asati atanga kuti akana maakuvhota, vhoterai vakakurwirai. Zvazvireve kuti zvanyangadza kana kuti zvaipisa zita.
Asiwo imiwo sebato reZANU PF munonzwawo sei muchiti pamasvika panenge pachinzi yewe yewe?
Tine vanotaura nezvedu vakawanda, nevanotifarira nevasingatifariri. Hatisingirozi, hatingafarirwe nevese.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Danho raturwa nebato reSouth Africa reAfrican Transformation Movement idanho risingatauri zvakanaka pamusoro peZANU-PF pachayo sebato. Inoita sembwa iya ine rushambwa yekuti hapana anoda kuti inge iri padhuze kana munhu anogona kunge aine chirwere chemaperembudzi. Ndo zviri kubuda mutsamba yakanyorwa neATM rinova bato rinopikisa muSouth Africa.
Asi tichiona iro bato ranyora tsamba iro reATM, ibato ringanzi ibato rakasimba here muSouth Africa zvokuti chichemo charo chingave chichemo chine musoro?
Harina haro kunyanya kusimba stereki, kana tichida kunyatsotaura chokwadi ndori mamwe mabato madiki anongoita vamiriri vaviri vatatu muparamendi. Asi shoko ishoko harinei nekuti vanhu vangani vari naro. Ngatitarise udzamu hwezvavari kutaura, nekuti tikatarisa vari kuti ZANU-PF ine nhoroondo isina kumira zvakanaka panyaya dzesarudzo, uye ukama hwayo neAfrican National Congress hunoita kuti pafungidzirwe kuti pangangova nechakaipa chinogona kuzoitika kusarudzo dzeSouth Africa idzo dzagara dzanga dzisina mitauro yakanyanya kumashuroko.
Asi vanongorora sarudzo, Profesa Mukonza, vane influence here kana zvavangaita mumabudiro anoita sarudzo munyika dzavanenge vachiongorora sarudzo?
Vanogona kusanyanya kuita havo, asi pane kaukama kakanyanya kuenda padhuze nepadhuze pakati pebato reAfrican National Congress nebato reZANU-PF. Apawo bato reZANU-PF runozivikanwa nenyaya yekusafambisa sarudzo zvakanaka muZimbabwe. Saka hongu tingati hazvo sarudzo dzinobatwa nebhodhi rinonzi IEC, asi ava vanoongorora vanogona kuita chimwe chavanogona kungoita. Saka kubvisa ZANU-PF kuedza kubvisa zvingangokanganisa sarudzo yeSouth Africa.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuSouth Africa neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakadoma komisheni yevanhu vashanu ichange ichitungamirwa nevaive mutongi wedare repamusoro vakasiya basa Justice Mafius Cheda kuti ongorore mashandiro ekanzuro yeHarare kubva muna 2017 kusvika nhasi. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi ndaamai Lucia Gladys Matuenga, vaStephen Chakaipa, vaNobert Piri naamai Konzani Ncube. Komisheni iyi yapiwa mwedzi mitanhatu yekuita basa, asi paine mukana wekuti nguva iyi inogona kuwedzerwa. Zvinonzi zvimwe zvichaferefetwa mukanzuro yeHarare zvinosanganisira mabatiro ayo emari dzainowana, kurendeswa kana kutengeswa kwezvivakwa nemidziyo yekanzuru, kuitwa kwemisangano yekanzuru nezvimwe zvinogona kuonekwa nekomisheni iyi sezvine basa. Hatina kukwanisa kubata meya veHarare vaJacob Mafume, uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi nyanzvi munyaya dzekutongwa kwemakanzuru vari seneta webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSesul Zvidzai vanoti sekuona kwavo danho remutungamiri wenyika iri idanho rehurumende rekuda kubvuta naro kanzuru iyi.
Chokutanga dambudziko riripo nderekutiko kubva gore ra2017 kusvika zvino makanzuru ane maministers anoripota kwaari. Kuna minister of provincial affairs wavanoshanda navo zuva roga roga, wozouya maministers. Kwanga kuna vaJulai Moyo kambuvana vachitando. Handizivi kuti kana vachizomaka munhu iye ainonzi Let Tackle sezvizvi vari kureva kuti varuza confidence here muna minista wavo nestructure yese iya yanga yachibata basa, kuti hazvingakodzeri here kutanga kunoita inquiry inotarisana nemapazi iwayo anga achishanda namakanzuru iwayo.
Asi makomisheni aya vaZvidzai ane zvaanobatsira nazvo here kana kuti inzira yezvematongerwo enyika inenge ichingoshandiswa?
Dambudziko remakomisheni aya from past history rinongoratidza kuti kazhinji kukunga uta kuri kuda kuti ndigobata munhu wandanga ndakananga ndakatageta nemamwe vemareven saka handizivi kuti ndezvekuda kugadzira makanzuru here kana kuti ndezvekuda kutora masimba nezhira yedivi risati riro rakasarudzwa navanhu pakusarudza mameya namakanzela saka ndo kutya kwatinoita hatina kuvimba kuti izvi zviri kuitwa ndezvekuti zvinhu zvinaki zvetinoziva kuti zvagara zvichingoshandiswa zviri zvombo zvokurwisana nezvematongerwo enyika kuti kana vanhu vakatitoda izvi iwe une simba zhinji repfuti nezvimwe zvakasiyana siyana kuti aiwa ndozvamunoda enyasi isu hatidi izvozvo
Havanga vari nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemabasa makanzuru vari seneta webato rinopikisa reTriple C vaCecil Zvidzai vari parunare kumasvingo neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na amai Lia na Chipo amai na Chipo vanoshanda ivo vachiita mabasa akasiyana siyana ekusimudzira vanogara munharaunda yavo uyezve pari zvino vari kugadzirira ivo mabiko mangwana ekuwanikwa vachiremekedza vana amai kana kuti Mother's Day kunzvimbo inonzi Swan Creek Gardens uko vaine mabasa avanobata panzvimbo iyi panyaya dzekuwanikwa ivo vachipa nzvimbo kune vanenge vachichata nevamwewo Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti chirongwa chipi chamuinacho mangwana chekuremekedza vana amai.
Mangwana mucho chombe 12 May tichange tine Mother's Day lunch ku Swan Creek Garden. Inotangana 12 ichipira na 5. Izvo rekutemberana mai vedu tichipa rukudzo nekuvapa kudzirwa nekuvaradza rudo.
Zvakakosha sei kuti vana amai vawanikwe vachiremekedzwa pazuva iri.
Zvakakosha zvakanyanya because anamai vedu ndivo vanotipa rudo kunyanya and vanogara varipo vachitichengetedza kusvika panguva yese yatinoremerwa nenguva sezvatinoita mupenyu wedu anamai variko kunyanya saka tinoona zvinhu zvakakodzera kuti tivape rukudzo taona zvakakodzera kuti anamai vedu tivaremekedze
muchange muine vanyarikani vapi pachange paine vaimbi here kana zvimwewo zvichange zvichifadza vana amai
zvange tichange tina Nyasha Mutonhori Nyasha anoimba nekurumbidza mwari zvakanyanya saka taona iri nguva yekuti ovenda bhazi kuti tikuremekedza namai vedu asi kutenda mwari kuti vatisisa patiriko zvino nekuvarumbidza nepo panguva yekunamata saka misi yeshombe tinge tichikudza mwari nekunamata zvakanyanya naNyasha Mutonhori
tinoona kuti pane mamwe mabasa zvakare amuri kuita ipapa panzvimbo yeSwan Creek Gardens mabasa api aya
Swan Creek tinoita michato kubatanidza nekutonga mhuri nemapocet events akafanana nemaconferences even machurch events vanenge vaine maconferences avo sesangano tinoita zvese izvo paSwan Creek uyezve tinoita nefotografa kunezvijeshumi so nzvimbo iyi inoita like a full package inokavha zvinhu zvakawanda
mataura zvakare kuti munoita zvekutora mafirimu uyezve nemavhidhiyo imwe kambani yenyu herei
imwe kambani yedu zita rayo rekambani rinonzi Timeless Photos kambani takaitanga muna 2010 so munoona kuti pese panenge paine mitambo tinokwanisa kuzochera mifananidzo yekuzochengeta mutambo kana wapfuura ndisu tinozochengeta manyori emitambo iyoyo
zvakakosha sei kuti vanhu vawanikwe vachichengetedza hatingati mapikicha mifananidzo kana mavhidhiyo emitambo yavanenge vaita
chinhu chakakosha zvakanyanya nekuti munoziva mutambo kana waitwa vanhu tinoita mari yakawanda kuita madecorations nezvinhu zvakawanda saka kana mutambo uchinge wapera
Vanenge vachida kuona zvamunoita kana kushanda nemi vanokubata ipapi.
Vanoda kuona zvatinoita tine Facebook page inonzi Timeless Photos iripo paFacebook. Kwoita Swanfield Garden iripo kuti paFacebook. Then tiripo kuti paInstagram under Swanfield Garden. Page rangu inini semunhu ndinonzi Leah Nachipo. Saka ipapo zvakare ndinokanda zvinhu zvandinenge ndaita basa rese randinoita. Zvingange ndaita kuTimeless kana kuSwanfield asi ndinokanda basa rangu remakambani etari kuti paLeah Nachipo paFacebook. Uyezve kwaLeah Nachipo paInstagram.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Leah Nachipo. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chenyu. Chinotarisa, zvinotarisana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kukurukura nava Emmanuel Gasa vesangano reThe AIDS and Arts Foundation pamusoro pematanho ekurwisana nechirwere cherurindi kana kuti TB avari kutora vakabatana nebazi rezveutano kumatunhu emashonaland.
Isu se the AIDS and Arts Foundation sevanhu vanga vachienda kuma communities ari ku mashonaland region takaona isusu kuti seZimbabwe tane mainroads atakwanisa kubuilda takatarisana nedenda retuberculosis asi iko zvino tiri kuona isusu kuti patakamira pakatoipa ende pakaipisisa nekuti tiri kuona isusu kumacompanies atingati mahombe atiri kuona ari kunoko havasi kukwanisa kuita enforce yatingati isusu malaws eshi civic health education kuvashandi vavo. Zvinove zvinhu zvatiri kukumbirisawo kuti isu setafu Zimbabwe dai zvagoneka nekuti iko zvino mukatarisa hakuna provhinzi isina mining iri kuitika.
Ko hurumende iri kuitawo zvipi mudambudziko irori?
Chatisiri kuona chiri kuitika kunyanya-nyanya kuhurumende enforcement yekueducata macommunities yatingati isusu health promotion takatarisana nenyaya yetuberculosis iri a bit limited. Dai zvakwanisika takwanisa isusu tawedzeredza simba redu kuti vari kuita mining vose kunyanya-nyanya takatarisa nevari kuzviitira mining vari vega vatingati maartisanal miners vakwanise ivo kuti vasati vabvumidzwa Ministry of Mines ngaiti iyo mumwe nemumwe anofanira kusaina pasi kuti ndichange ndichienforsa nenyaya yesafety nekuti vazhinji vavo vari kumedza silica dust inove iri kukonzeresa silicosis. Saka papai vamwe vacho vanozodiagnozwa nguva ichinge yafamba zvese zvomukati umu zvadhamejeka dhamejeka. Saka dai zvagonekwa maauthorities edu atiinawo kunyanya-nyanya hurumende department redu reAIDS and TB unit neNational TB and Control Program riri kuedza zvikuru kusimudzira but panoda kuti paitwe engagement kana kutoita budget yekumeka sure kuti safety health education yaitwa pabasa pavo. Vachange vachipinda pamine vese vachange vakafeka safety clothing yekuti zvo munhu wese anofekawo mask so that hakuna anoinhela silica dust. Saka chikumbiriso chatiri kupa isusu
kwaivo mapazi ehurumende ari kushandidzanawo zvakadii mukurwisana nedambudziko iri.
Hakuna iko yatingati meaningful partnership pakati peministry of mines neministry of health and child care. Saka dai zvagoneka ministry of mines yakwanisa kuti paenforcement sezvo variyo varidzi vemamine nevakuru vakuru vanofanira kunge vachimirira everything that happens in the mine vagone kuti mumwe nemumwe anopuwa residence ngave iye anokwanisa kuti anosaina ku Ministry of Health and Child Care kuti issues de enforcement dzeku educatorwa vashandi vavo dziite inenge yatingagamuchire sepolisi zvinokwanisa kubatsira nyika tichienda mberi.
Kweiwo Zimbabwe senyika yakamira papi padambudziko rerurindi pasi rose?
Isu seZimbabwe tinofara zvikuru kuti senyika takabviswa patop 30 highest burdened nations patuberculosis. Zvinove zvinhu zvinotipa manyawu chaizvo zvekuti tinodada zvakanyanyisa. Asi takatarisana neizvozvo tinoti senyika hatifaniri kuvarairwa tichiti zvinhu zvedu zviri mugwara nekuti takangoiswa pawatch list. Saka chikumbiriso chatiri kupa kutreasury kuti dai takwanisa kuprioritiza tuberculosis takwanisa kuwanawo maresources anonangana netuberculosis kunyange iko kumadevolution funds.
Vanga vari vaEmmanuel Gasa vesangano reThe AIDS and Arts Foundation kana kuti TAF vari parunare kubindura neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa.
The Voice of America.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Zuva rimwe chete zuva rekucherechedza kodzero dzevatori venhau reWorld Press Freedom Day risati rasvika, mumiriri weAmerica kuUnited Nations Ambassador Linda Thomas Greenfield vakacherechedza ushingi nekukosha kwebasa rinoitwa nevatori venhau pasi rose. Ambassador Thomas Greenfield vakati, apo tinochema makumi evatori venhau vakaurayiwa muGaza, apo vamwe mazana vari kuramba vari muusungwa zviri kunze kwemutemo pasi rose, apo Ivan Geshkovich anocherechedza mazuva mazana mana ari mujeri remuRussia. Chiitiko chino hachikodzeri kuve mhemberero asi kuti kurudziro yechimbi-chimbi yekuti patorwe matanho. Vakati, iyi iyeuchidzo yekuti kutorwa kwenhau kwakasununguka ndiwo musimboti weutongo hwejekerere wega-wega. Ambassador Thomas Greenfield vakati, tinotarisira kune venhau kuti vaburitse pachena uori nekudzivirira kuburiswa kwemashoko asiri echokwadi uye kuburitsa mukugoveranwa kwepfungwa nekujekesa mwenje pakutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vakati, tinovimba nevatori venhau nevashandi vemasangano enhau kuti tiwane chokwadi kutaurira pasi rose zvatinoziva uye kuti vane masimba vapindure pane zvavanenge vachikanganisa. Vakati basa iri rakakosha zvachose nhasi, apo tiri kutarisana nezviminga mpinyi zvitsva zvisati zvamboitika kuutongi hwedu hwejekerere, nharaunda dzedu nerunyararo nekuchengetedzeka kwepasi rose. Vatori venhau vanoramba vachitarisana nekushungurudzwa nekutyisidzirwa. Vanotarisiswa nekuteveredzwa zvisiri pamutemo nedzihurumende kusanganisira dzihurumende dzavo. Vanosangana nekupindirwa mumakombiyuta avo nekunyeperwa nekusvibiswa. Kazhinji kacho vanorwiswa nekusungwa zvisiri pamutemo nekungoti vanotaura chokwadi. Mhosva yaIvan Geshkovich yaive yekuburitsa nhau dzechokwadi pamusoro pehondo iri kunze kwemutemo yeRussia muUkraine. Vakadonongodza Ambassador Thomas Greenfield vakati kuvharira Ivan mujeri kwaida kuti kuve mucherechedzo wekusimba nekuratidza simba, asi chokwadi ndechekuti kunanga kunorwadza kwakaitwa neKremlin nevamwe varume vane masimba pasi rose zvinongoburitsa pachena kusasimba kwavo nekutya kwavo. Vakati nekuti vanoziva kuti nhoroondo haina tsiye nyoro kune avo vanodzipiridza kupesana pamafungiro vachishandisa chisimba. Vakati kudzvinyirira ikoko nguva dzose kunokoka kupokana sezvine mukurumbira zvakataurwa naDr. Martin Luther King zvekuti mararamiro akarurama epasi rose anorerekera mukururama. Vamwe vatori venhau vari muusungwa vanosanganisira Alsu Kumasheva, chizvarwa cheRussia neAmerica chiri kuPrague chinoshandira Radio Free Europe, Radio Liberty. Kumasheva akasungwa muKazan muRussia musi wa18 Gumi Guru 2023 akapomerwa mhosva yekutadza kunyoresa semutoro wenhau wekunze kwenyika. kunotiwo Austin Bennett Tice, chizvarwa cheAmerica chinoshanda chakazvimirira, chakapambwa chichitora nhau muSyria musi wanyamavhuvhu 14, 2012. Zuva nezuva, America iri kushanda kusunungura vatori venhau vari mumajeri vakasungwa zvisiri pamutemo, nekuona kuti vanoita zvemhirizhonga nekudzvinyirira vatori venhau vatorerwa matano. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, simba reHighlanders rekuti inokwanisa here kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League wemwaka uno richaedzwa mangwana, apo iri kushanyirwa neFC Platinum iyo yakambotora mukombe uyu katatu kakateverana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gore rapera Highlanders yakatungamira makundano aya kusvika pakati pemwaka, ndokuzopera mweya apo makundano aya okanga obaka moto. Gore rino zvekare chikwata ichi chiri kutungamira zvekare makundano aya nemapoints gumi nemapfumbamwe, chakaenzana neManica Diamonds kwatambwa mitambo gumi. Asi mutambo wacho neFC Platinum muBaba Field Stadium mangwana ndiyo mumwe wemitambo inoraitidza kuti chikwata ichine simba here rekutora mukombe mukuru uyu kana kuti kwete. FC Platinum ine nhoroondo yakasimba makundano aya mushure mekutora mukombe uyu katatu kakateverana, uyezve iri pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nemasere. Asi mutsegeri weBoso vaStuart Senderai vanoti vari kutora mapoints ese matatu pamutambo uyu.
Zvinhu zvedu zvakarongeka, isusu weBoso tikurova zvokutodaro, takarova Dynamos. Right now FC Platinum vakorova takatoenda, mukutoona kana kunzwa ruzha rwuri kumashuro toselebreta. Zvinhu zvedu zvakatonaka.
Kunze kwemutambo weBoso neFC Platinum, vePremier Soccer League varonga machikichori emitambo svondo rino kutanga nhasi uyezve nemangwana. Jairos Tapera weManica Diamonds oyo achangotambidzwa mukombe wemurairidzi akarura kudarika vamwe vese mwedzi wakubvumbi ari pamusha muSagubva Stadium neBikita Minerals. Mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri mwaka wapera, Tapera anoti vari kutarisira kukohwa pakuru mwaka uno.
Tavumba chikwata chakadai, munhu wese anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura Stereki. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa, kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Nemunyori mukuru weMajem Boys vaSugar Chagonda vanoti gore rino vanofarira kuzadzikisa chido chevatsigiri vavo chekutora mukombe mukuru.
Akabva gore ratapinda na2018, asi tinoona sekuti hatisati tambonyatso vaitira chinhu chikuru, iko zvine zvivane tarisiro yakanyanya chaizvo.
Asi mitambo yatanga nhasi muRufaro Stadium umo Capes United yarova yadha 1-0 yakanda chibodzwa mutambo wasvika kwamvura yachenga mahakumbo. Mutambo uyu wanga uchifanirwa kutambirwa muHart Stadium mumusha weyadha, asi chibvumirano chiripo nePSL ndechekuti yadha haishandise nhandare iyi pamitambo neCapes United, Dynamos neHighlanders. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Greenfield 1 ZPC Kariba 0, Simba Bora 1 Ngezi Platinum Stars 1, Blue Chips 0 Chicken Inn 0. Mangwana mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Wange vs Arenal, Tero 1 vs Chegutu Pirates, Dynamos vs High Rentals. Dynamos iri pachinzvimbo chegumi nembiri nemapoints gumi nerimwe chete. Mukuru wekumahofisi ePSL vaKeni Ndebele vazivisa kuti svondo rinouya kuchange kune mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos muRufaro Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri ndichitumira zvakanaka ndiri mu Washington DC ndikusemwe na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.